nga kutenda maogana ese arvita basa arkadera arvipa nesek rekuona kuti vanhu varegista kuvhota. Kuvhota kwevanhu vakawanda kunobatsira kusimbisa demokrasi yenyika, kunosimudzira demokrasi yenyika. Tinoti isu kune vheki ngaite basa ravo rekuona kuti vanhu vese varegista kuvhota. Nyaya yekunzi vanhu vanonzi vanobhadharwa kuti varegiste kuvhota, maonero atinoita kuedza kutsvakurudza mhosva yeringapiwe vanhu vari kurwa zvakasimba kuti demokrasi yedu isimukire. Zvo zeki iyo yacho iri kudakuti wandamaina demokrasi. Kana paine vanhu vanonzi vakabatwa teitaudzwa nemazita avo ini kuti vakanga vaitei, mhosva yacho ndeyei, toona kusukwa kwavo. Pari zvino tinongoziva kuti mashoko evanhu vari kuda kumisa basa riri kuitwa nemaorganisesi ari kushanda nesimba kuti tiite kuti masitizeni dzedu anyore sekuvhota.
Tichitarisa izvo zvipomerwa zvakasimudzwa naamai Priscilla Chigumba, imi semubatanidzwa wemasangano akazvimirira, mune matanho amuchatora here?
Amai Chigumba tikumirira kuti tione kuti vanhu vacho vavari kuti vaika chikiribidi vacho ndevapi, tione mazita avo nekwazvakaitikwa chikiribidi. Asi kana vachinge vatadza kudaro, tinozvitora zvinhu izvi nekutsamwa kukuru, zvinozotipusha kuti dzimweni dzenguva tichadzimara taisana navo kumatare tichivachallenja kuti vasamhure nekusvibisa masociety organizations ari kushingirira kuti nyika yedu iwane demokrasi, vanhu vese vakwanise kuzvivhotera. Saka tichiri kuona tichavanyorera, tichataura nemamembers edu toona way forward ndeipi. Asi pari zvino vanhu vanga vachitivanyorere tichivati vatipe list yevanhu vari kuita chikiribidi chavanotsanangura ichi, kana vachinge vazoishaya toona matanho atikatore kubaipa.
Ko, iyo nyaya yekunzi vanhu vanenge vaenda kunonyoresa kuvhota vari kubhadharwa kana kupiwa mari dzekufambisa nezvimwe zvakadaro, makamira papi semasangano?
Hakuna sangano riri kubraipa munhu kuti arejiste kuvhota. Masangano ati kusangana nawo ese mamembers ecoalition vatinotaura navo vese vanoti vanoita vhota education kunova kudzidzisa vanhu kuti vazive zvakanakira kuti kuvhota kwakanakirei. Hakuna munhu anobhadharwa mari kuti azvivhotere, nekuti munhu kana adzidza anoziya kukosha kwekuti vhoti yangu ndiyo mvura yangu, vhoti yangu ndiyo education yangu, vhoti yangu ndiyo health care yangu. Saka vanhu vanenge vaona dzidziso iyi ndo vari kuzongonoregista kuvhota. Izvo zviri kuita kuti zeti yatinotarisira kuti tinenge tichikurudzira kuti vanhu varegista kuvhota itotsutsumwa nekutsamwa kuti sei vanhu vakuwanda vanoda kuregista kuvhota.